Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemuvhuro kurume 8/2021. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mamiriro iwayo anofadza zvikuru. Asi tofanira kurangarira kuti chii chiri kuitisa kuti manhamba edu adzikire evanhu vari kubatwa nezvirwere nevari kufa. Toramba tichiita zvinhu zviri kushanda. Lockdown yatakaita iyo yakabetsera zvikuru kuti vanhu vasanyanye kuenda kumariro, vasanyanye kuatenda aya toti masuper spreader events.
Bazi rezveutano runoti nezuro hakuna munhu akafa nechirwere checovid-19. Zimbabwe yebatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva remadzimai kana kuti International Women's Day. Zifa itatarika kuunganidza vatambi pamitambo yeAfcon neBotswana neZambia. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti hapana munhu akashaya nekuda kwecovid-19 uye vanhu gumi nemumwe kana kuti 11 ndovakawanikwa vaine chirwere ichi kubva pavanhu mazana mashanu nemakumi matatu nevashanu kana kuti 535 vakavhenekwa nyika yose. Izvi zvakasiya uwandu hwevanhu vabatwa nedenda iri kubva parapinda munyika gore rapera muna kurume vave zviuru makumi matatu nezvitanhatu zvine mazana maviri nemakumi manomwe nemumwe kana kuti 36,271. Vanhu vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga vakasvika pachiuru nemazana mana nemakumi masere nevashanu kana kuti 1,485. Kuchitwa uwandu hwevanhu vapona kubva kucovid-19 wakasvika pazviuru makumi matatu nezvitatu zvine mazana masere nemakumi matatu nevana kana kuti 33,834. Bazi rezveutano rakazivisawo kuti vashandi vari pamberi mukurwisana necovid-19 vanosvika mazana maviri nemakumi maviri nevatanhatu kana kuti 226 vakabayiwa nhomba yekudzivirira utachiwana hunokonzera chirwere ichi, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabayiwa kubva zvatanga chirongwa ichi pazviuru makumi matatu nezviviri zvine mazana maviri nemakumi mana kana kuti 32,214. Nyanzvi mune zveutano pamwe nemapurisa vanoti vari kushushikana zvikuru neuwandu hwevanhu vasiri kutevedzera mitemo yekudzivirira kupararira kweutachiwana yakataurwa neWHO pamwe nebazi rezveutano kubva pakanyevenutswa mutemo welockdown svondo rapera. Vaimbo vegurukota rezveutano uye vari munyora anoona nezveutano muMDC Alliance Dr. Henry Madzorera vanoti lockdown yakanga yabatsira chose kuderedza uwandu hwevari kubatwa necovid-19, asi vanoti panofanirwa kuramba paine dzidziso kunyange hazvo mitemo yakanyevenutswa. Ngatinzwei vachitsanangura.
Mamiriro iwayo anofadza zvikuru. Asi tofanira kurangarira kuti chii chiri kuitisa kuti manhamba edu adzikire evanhu vari kubatwa nezvirwere nevari kufa. Toramba tichiita zvinhu zviri kushanda. Lockdown yatakaita iyo yakabetsera zvikuru kuti vanhu vasanyanye kuenda kumariro, vasanyanye kuatenda aya toti masuper spreader events atakaona achiitika mapati, michato nezvimwe zvakadero. Saka izvozvo zvinhu zvatofanira kugara tichirangarira. Pakupembera kwatiri kuita izvino kuti izvo manhamba ava kudzikira, ngatirambei tichiita zvinhu zvinoshanda, tichipfeka mamasiki edu, tisakanganwa kuti hatichamhorosani nemaoko tichimbundirana. Patinosangana kumachechi nedzimwe nzvimbo tosangana tiri vashoma, tisakanganwa nyaya yesocial distancing. Tikangokanganwa zvinhu izvozvo, chirwere ichinodzoka nehasha dzokuti tinozvamburwa tikazoshayiwa kuti chichaitika zvakare.
Tiri kunzwawo mapurisa ari kuti ari kugunun'una neuwandu hwevanhu vari kufamba vasina kupfeka mamasiki kubva panyevenutswa mutemo uyu. Zvinosiya papi zvamuri kutaura izvokuti lockdown yanga yabatsira?
Izvozvo ndozvichaitisa kuti manhamba edu atange kukwira futi. inyaya kuti hatinombobvira tadzidzisa vanhu kuti mamaski anobetsera isu haabetseri mapurisa. Vanhu vachirongopfekera mamaski nokutya mapurisa. Mapurisa ngaachinje approach asachichidzire vanhu. Ngaave nemweya wokudzidzisa vanhu kuti pfekei mamaski for your own protection kuti chirwere chisadzokeichi. Tikangochinja approach yedu kumamaski, tinoona vanhu vachizotanga kuashandisa zvakanaka.
Ko panyaya yedzidziso, Dr. Madzirira, tichiona kuti veruzhinji vanoda dzidziso. Muri kuona iri kuramba ichienderera here?
Dzidziso ini handisi kusangana nayo ini. Dzidziso ishoma. Nenguva yatiri ino tingadai tiri kuona mapazi ese hurumende achiita kuti overdrive kudzidzisa vanhu, maradio, matv achiita kuti overdrive kudzidzisa vanhu, but handiri kuona kunge dzidziso ishoma ini vanhu havasinasa kusangana nayo. Unosangana nemunhu anofunga kuti munhu akasvinura svinura anokubvunza imwe mubvunzo yanoti saka munhu kana asati akakuziva zvinhu zvakadai nezvecovid-19 taane 12 months tinayo, zvinorevei kune vamwe vasina kufunda? Saka dzidziso ngatiwedzerei kuhurumende, ngavasaviga information, ngavangodurura zvese kuvanhu, vanodigesta vega vachinzwisisa.
Ko panyaya yekubayiwawo kwenhomba iyi,
nyaya yedzidziso futi vanhu havanyanya kutrusta zvakaitwa nehurumende. Hapana kuitika transparency panyaya yekusarudza mushonga wavari kuti baya weSinopharm, uyezve kuti dzidzisana zvokuti unoshanda sei.
Avanga vari vaimbo yegurukota rezveutano uye vari munyori anoona nezveutano muMDC Alliance, Dr. Henry Madzorera, vari parunare kukwekwe neStudio 7. Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika mamiriyoni matatu nezviuru mazana mapfumbamwe kana kuti 3.9 miliyoni vabatwa nechirwere cheCovid-19 muAfrica. Vanhu vafa vadarika zviuru zana nezvishanu nemazana manomwe nemakumi maviri nevaviri kana kuti 105,722. Vapora muAfrica vadarika mamiriyoni matatu nezviuru mazana mashanu kana kuti 3.5 miliyoni. South Africa ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa pamwe nekufa nechirwere ichi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose hwadarika zana remamiriyoni rine gumi nematanhatu nezviuru mazana mapfumbamwe kana kuti 116.9 miliyoni. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa pamwe nekufa nechirwere ichi. Vafa muAmerica vanodarika zviuru mazana mashanu nemakumi maviri nemashanu kana kuti 525,000. Vabatwa nechirwere ichi vave kudarika mamiriyoni makumi maviri nemasere ane zviuru mazana mapfumbamwe kana kuti 28.9 miliyoni. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana mashanu kana kuti 2.5 miliyoni. Asi vapora pasi rose vachidarika mamiriyoni makumi matanhatu nematanhatu kana kuti 66 miliyoni. Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika pasi rose mukucherechedza zuva remadzimai kana kuti International Women's Day, vazhinji vachikurudzira kupiwa kwemikana yakafanana munyika pazvigaro zveutungamiri. Zuva remadzimai iri rinocherechedzwa musi wa8 kurume gore roga roga. Zuva reInternational Women's Day riri kucherechedzwa pasi pedingindira rinoti Choose to Challenge. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Komisheni inoona nezvekuenzaniswa kwemikana kwevanhukadzi nevanhurume munyika yeGender Commission inoti madzimai akasarira zvakanyanya munyika panyaya dzeutungamiriri. Sachigaro wekomishini iyi, amai Margaret Mukahana naSangarwe vati vanonetsikana zvikuru kuti bumbiro remutemo renyika harisi kutevedzerwa panyaya yekuwanisa madzimai zvigaro zveutungamiriri. Amai Sangarwe vatiwo komishini yavo yakatonyorerawo kumutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa kuti vaonewo madzimai pakutsvaga mutevedzeri wavo zvichitevera kusiya basa kwavakembo Muhadhi.
Vatonyorera tsamba iko kumutungamiriri wenyika tichiti sezvepaita chinzvimbo chekupresidhiyamu dai pachipindawo mudzimai, nokuti zvasondoti it's long overdue kuti mudzimai achipinda ipapo.
Amai Sangarwe vatiwo denda recovid-19 rakawedzerawo kudzikisirwa kwevanhu kadzi sezvo vazhinji vavo vachirarama nemabasa emaoko ayo vanga vasingakwanisi kuita.
Covid yatoita kuti madzimai anyanyodzikira pasi mune upfumi hwenyika ende uyezve mhuri dzavo dzinobva dzanyanyotambura nokuti ndovanoenda kunze vachinotengesa-tengesa kuti vararamise mhuri dzavo.
Mumwe mudzimai amai Sungano Zvarehwanashe vatsinhirawo vachitiwo madzimai anofanirwa kupiwa zvigaro zvepamusoro.
Inini muono wangu ndokuti kana tikatangira kupresidium zvinogona kuflowa very fast kuti kwanise kuachivha zvatinoda zvegender balance, nokunde pane nyaya yahombe pagender balance pachakasarira. Iye zvino vamuhadhi vakaresign, tinotarisira kuti pave nemukadzi. Kana zvadaro tinoshuvira kuti zvishuwo zvedu uko zvinenge zvaakutebliwa nyore zvichizoachivhiwa zvichidzira.
Pfungwa idzi dzatsigirwawo nemukuru wepadare Nkuhleni Men's Forum on Gender vaota vengesai avo vatiwo vanoshushikana sesangano kuti vakadzi havasi kupiwa zvigaro zvepamusoro.
Vanhukadzi vanofanirwa kupiwawo mikana pane mapandiko ehurumende akasiyana-siyana tichitarisa nyaya dzezvigaro. Takatarisa iko zvino vatungamiriri vedu mapurezidendi edu hapana kana munhukadzi aripo ipapo. Saka toda kukurudzirawo kuti at least iko zvino pane vhakanzi ngavatore mukana wokutiwo vaise munhukadzi ipapo.
Amai Edna Masiwa vanova mukuru weWomen Action Group kana kuti WAG varumbidza madzimai vachiti akataridza unyanzvi hweutungamiriri mukurwisa chirwere checovid-19.
Ndinoda kutaura sekutanga takatarisa vaimbori permanent secretary vekuministry of health vava ivo mukuru vari kuona nezvecovid-19 muhofisi huru yapurezidendi vedu. Tiri kuona vari kupa utungamiri hwakanaka zvikuru.
Kunyange hazvo Studio 7 isina kukwanisa kutaura negurukota rezvemadzimai amai Stembiso Nyoni sezvo nharo yembozha yavo yanga isiri kudayirwa mugwaro ravabudisa kucherechedza zuva ranhasi, vati madzimai nemasangano madzimai akaratidza unyanzvi munyaya dzeutungamiriri mukurwisa denda recovid-19. Vatiwo bazi ravo rinoshushikana nekuti nyaya dzekushungurudzwa kwevanhukadzi dzakakwira zvakanyanya panguva ino nyika iri kurwisana necovid-19 vakakurudzirawo kusimudzirwa kwevanhukadzi munyaya dzebudiriro. Vakatanga kucherechedza zuva iri ndevekuAustria, Denmark neGermany muna 1911 vachirwira kodzero dzekuvhota nekushanda pasina rusarura. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Tichiri panyaya iyi, rimwe sangano rinoshanda nevanotengesa zvakasiyana-siyana Mbulawayo rinoti raramo yevanhukadzi vanozvishandira vega ndiyo yakanyanyovhiringidzwa nekuveko kwechirwere checovid-19. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reBulawayo Vendors and Traders Association amai Deborah Mukasa vaudza Studio 7 kuti sangano ravo riri kucherechedza zuva reInternational Women's Day riine kusuwa nekuti madzimai akawanda munyika kunyanya mumadhorobha anorarama nekuzvishandira ari kunhonga svosve nemuromo sezvo raramo yavo yakavhiringidzwa zvikuru nekunzi vanhu vambogara mudzimba kana kuti lockdown nekuda kwechirwere checovid-19. Vati shuviro yavo ndeyekuti hurumende ichishanda nemamwe mapoka akasiyana-siyana ibatsire madzimai kunyanya vanorarama nekutenga nekutengesa.
Kana tichitarisa muZimbabwe, madzimai ndiwo akawanda ari mugraundi ari kuriritira mhuri. Saka tirikumbira kuti hurumende ione kuti madzimai anowana zvese zvavanoda. Tichitarisa mamwe macountries like Botswana, South Africa, pane tumagrant tunopiwa madzimai anenge ane vana, vanenge vazvara vana, vanenge vachitengesa mumisika.
Anai Mukasa vati mibatanidzwa yemasangano akasiyana-siyana anomirira kodzero dzevanhu vanozvishandira vega iri mushishi kuedza kuita nhaurirano nehurumende kuti vaone kuti vanobatsirwa sei. Sachigaro wesangano reWomen's Coalition of Zimbabwe kana kuti WECOS rinova rimwe remasangano anorwira kusimukira kwemadzimai anokurudzirawo hurumende kuti ibatsire madzimai anorarama nekuzvishandira pachavo vega.
Tinoona sekuti chikamu chemadzimai anoita iwo 66% vanorarama nekutengesa, ende ndinoona sekuti pakauya denda iri kutengesa uko hakana kuzowanyore kumadzimai nekuti kwangwa nezvisungo zvekurambidza kuti vanhu vafambe uye zvavasaungane. Ine ndinoona sekuti hurumende ingadai yakaisa zvisungo kana kuti ichiri kusungirwazve kuisa zvisungo zvekuti paone kusimudzirwa kwemadzimai panyaya dzemari dzekuti vakwanise kurarama mune kutengesa.
Mumwe mugari wemubulawayo ariwo mudzidzisi uyo angoda kuzvidoma nezita rekuti muzvare mukwananzi ati hana chaanoona chekufarira pazuva reInternational Women's Day.
Zvinhu zvisikutifambira zvakanaka nepamusana pekuti mari yatinowana ishoma, haitombokwani kuti tichengetedze vana vedu, tibhadhare maschool fees, tiraramewo.
Bulawayo sedzimwe nzvimbo haina kuita gungano rekucherechedza zuva iri pachityirwa kupararira kwechirwere checovid-19. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzana Musengi.
Guru rinopikisa MDC Alliance riri kushora zvikuru danho rehurumende rekuda kutamisa vanhu vekuchilonga kuchiredzi kuti minda yavo ipiwe kambani yeDan Dairy kuti irime huswa hwekupa mombe. Bato iri rakatumira chikwata charo kunzvimbo iyi chichitungamirwa nemumwe mutevedzeri webato iri vatendai BT. Asi mushure mekushorwa zvakanyanya, gurukota rinoona nezvedunhu remasvingo vaEzra Chadzamira vakaudza bepa nhau reHerald kuti vashoma pavanhu zviuru gumi nezviviri ndo vachatamiswa, vamwe vachizoshanda nekambani iyi. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vabiti.
Paphase 1 vada kutorerwa about 12,000 hectares, vachibvisirwa vanhu vanoita 12,500. Minda iyi iroda kupiwa kune murungu weDan Dairy uyo anenge achizorima bundo, bundo iri richizotengeswa kuSaudi Arabia. So vanhu vari kugunun'una zvikurusa kuti nhai wemunangagwa, gore riya pana Smith takabviswa isu kumusoro uku kuHippo Valley, kumusoro uko kutriangle kushuga kune nyika yemadziteteguru edu, ndokubviswa paya mugore ra1963. Gore riya zvakare takabviswa pachivakwa pachigadzirwa gona reJoe. Guria zvakare takabviswa pachigadzirwa Mari Language Trust. Takarwa hondo nekurwadzikana kwevhuiri, vanhu vakafa kunotonema mass graves arimo muchiredzi meyamya. Tarwa kudari izvi tati tarwira ivhu, ivhu rera kutorerwa, takuda kutorerwa futi.
Vanhu ava vane zvimwe here zvavari kuti dai hurumende yavaitira?
Vanhu vari kugunun'una kuti kana iye ari murungu ada kuti bundo ririmwe, ngauye yakatongomurimira contract farming sekurimira kwatiri kuita Delta, mhunga nezviyo zvinoshandiswa mudoro. Ko mukoda kutitorera munda nhasi sei? Ende izvi munongozviita musina kubvunza vanhu, kana musingatide isusu nekuti tiri vechinguni. Tiri vanhu vasoshangana vakabva kuMozambique, vakabva South Africa, vakabva kwaShaka Zulu, vakabva kuGaza State yasoshangana. Tidzorereka kwamakatitora kuMozambique nekuSouth Africa namusingadide. Uye why muri kuaffectirei kwamaethnic minorities kunyanyanya isusu vanhu venguni extraction? Gore riye makaita gukura hundi pamandevere, gore riye makabvisa mandavu mubocho. Hezvo nhasi matidzokera isu mashangani nematsonga, muri kuzvifambisa sei?
Asika hurumende iri kuti vanhu ava vari kuda kutamiswa havo, asi imi vanopikisa nemasangano anorwira kodzero dzevanhu ndimi muri kuvapesvedzera kuti varambe kutama.
Inhema yekuti vanhu vada kubva. Regai ndikutaurei ndichiti hakuna mukadzi, hakuna murume, hakuna jaya ringade kubva pamusha waro, particularly richienda kwaritingazive riri kuenda kupi, kune chii chakavakwa.
Avanga vari mutevedzeri wemutungamiri webato reMDC Alliance vatendai BT vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Italy yakasunga Atamne Tomani, chizvarwa chekuAlgeria, chiri kupomerwa mhosva yekuita zvinopfurikidza mwero muParis, apo vanhu zana nemakumi matatu vakaurayiwa nemabhambo muna 2015. Vanhu vakawanda vakakuvara muzvitiko zvose izvi. Madzimai muCameroon nhasi acherechedza zuva remadzimai kana kuti International Women's Day, achiratidzira nekusawaniswa mikana munyaya dzezvematongerwo enyika. Madzimai aya abatana nemasangano anorwira kodzero dzevanhu. Vati mudarire makurukota remunyika iyi rine vanhu makumi matanhatu nevatanhatu, madzimai vari gumi nemumwe chete. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti zvirwere zvakaita semalaria zviri kuuraya vanhu vakawanda, kunyange vakawanda vari kungotaura nezvekurwisa chirwere checovid-19. Kiri Mudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mugari wemuHarare vaFibian Rukwata vanoti humutu huri kuruma vanhu masikati machena chaiwo munzvimbo dzakasiyana siyana zvokuti vanhu vakawanda vanogona kunge vari kuvhiringirwa utano hwavo. VaRukwata vanoti kusatakurwa kwemarara kuri kuitika munzvimbo dzakawanda ndiko kuri kukonzera kuti humutu huwandise, nokuti marara aya ari kutadzisa kufamba kwakanaka kwemvura inofanira kuyeridzwa kumadhireni.
Humutu watinetsa, madreini haasi kukukurwa nekanzuru zvainofanira kuva ichiita. Mvura iri kungojenga, mamosquito ari kuwanda, tiri kurumwa ivi takagara panze chamasikati machena mamosquito. Vanhu vari kushandisa nguva yavo yakanyanya vachitaura nezvecovid, asi vari kukanganwa zvimwe zvirwere zvakai zvinounzwa neumutu zvakaita semalaria. Izvozvo zviri kutinetsa chaizvo munomu.
Nyanzvi munyaya dzeutano Dr. Josephat Chiripanyanga vanoti ichokwadi kuti makanzuru ose emunyika akaremerwa zvakanyanyisa zvokuti haana zvekushandisa zvakaringana zvokuti afirite nzvimbo dzine umutu. Dr. Chiripanyanga vanoti munhu wese anofanirwa kuzvidzivirira kuitira kuti asarumwa nehumutu.
Mazuva ano tirikuona kuti nyaya dzekufirita kunoitwa nekanzuru zvazvishoma, nenyaya yekuti maresources makanzuru edu mazhinji haana maresources. Saka nokudaro tinoencourage kuti munhu pachezvake ngazvidzivirire iye. Nemitoo yatataura yekupfeka zvipfeko zvakareba, kushandisa mamosquito repellents, kushandisa mamosquito nets, uyezve kuti kana ukange warwara nechirwere chemalaria wokurumidza kuwana rubatsiro.
Dr. Chiripanyanga vanoti kana munhu aona kuti anenge ava kurwara nemalaria anofanirwa kuenda kunorapwa nekukurumidza, nokuti denda iri rinokwanisa kukokawo mamwe matenda anodhura kurapa.
Malaria inoda kurapwa nekukurumidza. Paunongofungidzira kuti ndinenge ndakurwara ndisimudzwa zvakanaka, ibva wamhanya kuchipatara ipapo. Ikazononokera kunyange yacerebral malaria yaine macomplications, kurapwa kwacho kunotinetsei ende kunoti dhurei, ende zvakare ndopatinozoona kuti vanhu vakawanda kuita macomplications akaita sekuti itsva zvichashanda zvakanaka rinofailure, vakuda kuenda padialysis vakutama macomplications kimaliver ichashanda zvakanaka, uyezve ndopatinozoona kuti vanhu vachishayika nenyaya yekuti vakanonoka kutsvaga rubatsiro. Kana ukange wangofungira kuti une chirwere chemalaria, mhanya kuchipatara unopiwa mushonga.
Chiripanyanga vanoti nzira huru yekudzivirira malaria kuparadza nzvimbo dzinogona kuberekera mazai nehutunga kana humutu, uye kuzvidzivirira kubva mukurumwa kuburikidza nekuzvivhara nemambure anodzivirira humutu panguva yekurara kana kupfungaidza mishonga inodzinga humutu. Dr. Chiripanyanga vanoti vanhu vanofanira kupfeka mbatya dzinovhara maoko nemakumbo panguva dzemanheru kana vari munzvimbo dzinonetsa nehumutu.
Chekutanga chatinokurudzira ndechekuti kana muri kunzvimbo ine malaria, pfekai zvipfeko zvine maoko marefu, matrousers, isipele nguva dzemanheru, ndopanonyanya kuita mamosquito bites. Zvinobatsira kuminimiza kubatwa nechirwere chemalaria. Tinokurudzira zvakare kushandisa marepellents, mamosquito repellents, munokwanisa kuzora ari mafuta kana ari mamosquito coils. Zvinobatsira kudzinga mosquito kuti dzisave pamuri kuti musarumwe nemosquito musaite malaria. Zvakare tinokurudzira kuti mushandise mamosquito nets, anobatsira kuprotekta kuti munhu asabatire malaria. Kana kuri avo vanobva kumaurban areas uchienda kumaruwa, tinokurudzira kuti pamunoshanya inwai mishonga yekudzivirira kuti musaite malaria, mishonga yakaita sana Delta Prim.
Nzvimbo dzinonetswa nehumhutu zvakanyanya dzinosanganisira Mount Darwin, Dande, Mutoko, Gokwe, Mutare Mudzi, Chikombedzi neHwange. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kukanzuru yeHarare kana ubazi rezveutano kuti vanhu vangani vabatwa nechirwere ichi muHarare nemunyika yese kubva zvatanga mwaka wekunaya kwemvura. Asi nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti malaria chimwe chezvirwere zvinovhiringa zvakanyanya vana vari pasi pemakore mashanu pamwe nemadzimai anenge akazvitakura. Chirwere ichi chinotanga kusimudza musoro muZimbabwe kubva muna kukadzi chichizonetsa mumwedzi yakubvumbina chivabvu. Gore rakapera chirwere ichi chakauraya vanhu 300 makumi mapfumba mwine vaviri 392 uye vanhu zviuru mazana matatu nemakumi masere nezvipfumba mwe nezana nemumwe chete 389,101 vakabatwa nechirwere ichigore rakapera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamira.
Zemitambo. Vatsigiri vemaWarriors wakawanda vari kutambira nemufaro kudzoka munhandare mushure mekumbokuvara kwakapteni wemaWarriors Knowledge Musona uyo akakanda zvibodzwa zviviri. Michael Kariati anotipanya iyi.
Musona akakanda zvibodzwa zviviri achangobva kunaya mukukuvara apo chikwata chake cheAS Eupen kuBelgium chakaita mangange 3-3 neLuven mukupera kwesvondo. Izvi zvafadza vatsigiri venhabvu muZimbabwe sezvo chikwata chenyika chemaWarriors chakatarisana nemitambo mikoro miviri munzira yekuenda kumakundano e-2021 Africa Cup of Nations. Musona ari kudiwa kutungamira chikwata ichi kukunda mumitambo neBotswana neZambia kuti chibudirire kuenda kumafainari e-2021 Africa Cup of Nations aya. Asi hapana tarisiro yekuti vamwe vatambi vemuZimbabwe vari kuEngland. Tendai darikwa Brandon Galloway, Jordan Zemura naAdmiral Muswe vachauya kuzotambira maWarriors nemhaka yemitemo yeko yeCOVID-19. Chikwata chamavelas nakamba cheAston Villa chakatozivisa kare kuti mutambi uyu haasi kuuya kuzotambira nyika yake pamitambo yeAFCON iyi. Manager wemaWarriors vaWellington Mpandare vanoti vakamirira zvekare kunzwa kuzvikwata zvatinokadewere naMarshall Munetsi kuFrance kuti vatambi ava vachauya here. Izvi zvasiya Musona ari iye mupatakii pamitambo iyo Zimbabwe inofarira kukunda kuti ende kuAFCON kechitatu kakateverana. Munyori wenhau Edgar Gweshe uyo anotsigira chikwata cheDynamos anoti ari kutarisira kuti Musona achaitira Zimbabwe zvaari kuitira UPenn.
Kana ari kunze koko ari kusumudzira mureza wenyika. KumaWarriors zviri pachena kuti ndiye munhu ati takatarisira kuti ndiano akasumudza mureza.
Kadewere akasauya Musona angangobatanidzwa naNox Mtizwa uyo anotambira Golden Arrows kuSouth Africa. Mutizwa akakandawo chibodzwa nezuro apo Golden Arrows yakarova Black Leopards 3-1. Zimbabwe iri kusangana neBotswana musi wa25 kurume vachizopedzisira neZambia musi wa30 kurume. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U-band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu www.voashona.com kana paFacebook page yedu yeVOA Shona.
Live talk na 8 PM tirikutarisa zuva remadzimai kana kuti International Women's Day uye nyaya yekurwisa chirwere cheCOVID-19. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Bazi rezveutano rinoti nezuro hakuna munhu akafa nechirwere cheCOVID-19. Zimbabwe inobatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva remadzimai kana kuti International Women's Day. Zifa yotatarika kuunganidza vatambi pamitambo yeAFCON neBotswana neZambia. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@vuanews.com. munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murayiro zvakanaka vateereri.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani zilugandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi u 8 Mbimbitho 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Lamhla lilanga labo mama, lilanga lezimbokodo. Ngithi halala bo mama, halala laphele khona umhlaba wonke jikelele. Asisukumeni siphatheke kwezokukhokhela lapho esikhona.
EZimbabwe limanyene lamanye amazwe omhlaba ukunanza usuku oluqakathekisa imisebenzi yabesifazane olwe International Women's Day.
Ilethe ukuhlukumezeka singathi siyakhangela kulabo lockdown ukuvimba ukuthi umuntu akhululeke ahambe ngentando yakhe. Sikhangela kathesi kunje abangani bethu abanye abaku diaspora bayehluleke ukuthi beze emakhaya abo.
Abantu abaningi bathi umkhuhlane we-COVID-19 ubathwalise nzima selokhu waqhamuka nyakenye. AbeZimbabwe Congress of Trade Unions bakhuthaza ukuba uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 kumele lufinyelele umuntu wonke. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. EZimbabwe limanyene lamanye amazwe ukunanza usuku oluqakathekisa imisebenzi yabesifazane olwe International Women's Day. Uhulumende encoma abesifazane abakuhlangothi lwabaphila ngokuthengisa ngokuqinisela kwabo ngalesi sikhathi ilizwe libhekane lobunzima obulethwe lubhubhane lwe-COVID-19. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Esethula umbiko wakhe emkhosini wokuphawula usuku lolu emhlanganweni owenzelwe ebulenjini, umphathintambo ogatsha olubona ngendaba zabesifazane uDr. Sthembiso Nyoni uveze ukuba lonyaka lolu suku lunanzwa ilizwe lomhlaba wonke bebhekane lobunzima obulethwe lubhubhane lomkhuhlane we-COVID-19.
Times have been tough for the women, especially SMEs, cooperatives, communities.
Esinzima lesi sikhathi kubomama ikakhulu abaphila ngokuthengisa lozulu wonke jikelele ngenxa yobunzima obulethwe lubhubhano lomkhuhlane we-COVID-19. Abantu baphelelwa zimali bengaselalo ithemba. Lobu bunzima benze saqina saqhubekela phambili kungelani lalokho esibhekane lakho.
We are still here and going strong.
Umnumzana Abraham Mateta igqwetha elilodumo njalo epatheke kumikhankaso yokulwela ilungelo labakhubazekileyo uthi abaphila lalesi simo bayabandlululwa.
Uma abantu besifazane bekhuluma ngokutholakala kwamathuba okuthi baphatheke kwezombusazwe, abakhumbuli ukuthi labakhubazekileyo bayenelisa ukuthi babe ingxenye yabantu labo okumele baphatheke. Uzathola ukuthi nxa sikhangele isisekelo sombuso sinikeza esingathi izikhundla ezingamashumi ayisithupha ezinikezwa abantu abesifazane. Sithola ukuthi akula okhuluma ukuthi kumele abanye bangkhona kube ngabantu abakhubazekileyo abesifazane.
Isikhulumeli senhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition, umnumzana Mavela Sikhumalo, uthi kuqakathekile ukuba ikhitshwe imigoqo ekhona evimba abesifazane ukufinyelela izikhundla kunhlangothi ezijiyeneyo zempilo.
siyabona ukuthi lapha kule zinto ezikhona eziningi njenge gender bias lokhu sokumise indaba leyi e women empowerment so thina sithi kuhulumende kungcono yona ione i commitment yayo ku women empowerment njalo i promote i culture engela violence nxa sikhangelane labo mama
kunje ukhumalo uthi olwalonyaka luza ngesikhathi kulezehlakalo ezimbalwa zokuhlukunyezwa kwabesifazane kwezombusazwe layilabo abakuzikhundla zaphezulu abahlukumeza omkabo
kule political victimization eyenzakalayo kuma activists awesifazana lokhu kakulunganga
umhlangano walamhla owenzelwe ebulenjini enkundleni yezoom ubuphansi kwesihloko esithi #SDG5 Achieving an Equal Future in COVID-19 World. Lonyaka lolusuku emhlabeni jikelele lunanzwa ngaphansi kwendikimba ethi Women in Leadership Achieving an Equal Future in a COVID-19 World. Kuthi eZimbabwe lunanzwa phansi kwesithi Women's Rights to Decision Making Vital in the Fight Against the COVID-19 Pandemic. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Lamhlanje kunanzwa ilanga labesifazane le International Women's Day. Abesifazane abaphatheke kwezombusazwe lokulwela amalungelo oluntu kobulawayo bathi lokhu bebhekane lemigoqo lenkinga eziningi ezilakho ukulungisiswa nguhulumende. UAnastasia Ndlovu zethulela loludaba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Onwela amalungelo oluntu kobulawayo unkosikazi Patricia Chabalala uthi omama kwezombusazwe bayahlukuluzwa.
Omama kwezombusazwe ngabanakwa kakhulu bayahlukunyezwa kodwa besikhangele kulabo mama abaningi abayempini bakhulula ilizwe kodwa bakhangelwa abanakwa nanamhlanje omama bayangena kuzinto zombangazwe kodwa bafucelwa khatshana bahlukuluzwe kakhulu sithi lokho kakuphele.
Ukhansila kaward 17 unkosikazi Sikhululekile Moyo ukhuthaza omama ukuzinikela ukuphatheka.
Lamhla lilanga labomama, ilanga lezimbokodo. Ngithi halala bomama, halala lapho likhona umhlaba wonke jikelele. Asisukumeni siphatheke kwezokukhokhela lapho esikhona, kungaba semsebenzini, kungaba kwezepolitics, kungaba kungaphi langaphi.
Ilunga ledale lephalamende ephumula, unkosikazi Sichwelesile Mahlangu, uthi kuningi okubhekane labesifazana ngesikhathi se-COVID-19 lockdown.
Sihlonipha kakhulu omama esibeka kakhulu abangamanesi abenelise ukuma even bengela ukuzivikela ukuthi bengawubambi lo mkhuhlane kodwa bamile lezigulane zethu ngikhangela ikakhulu ontanga abakazana abaningi ngesikhathi se-COVID behlulekile ukuthi bathole ukungabavikela esikhathini nxa besemacansini okugcine kusenza ukuthi bazithwale.
Umqoqo wenhlanganiso ye-Women's Media for Development Foundation iMakhosikazi Media unkosikazi Sibusisiwe Bhebhe uthi abasifazane banendima enkulu abayidlalayo kuntuthuko yelizwe.
Indaba ye-Women's Month ayisiyo ukuthi kumele ikholiswe ngabomama kuphela kumbe bayisebenzele layi labo baba siyabadinga ukuthi basimele ngoba ubandlululo oluningi esihlangana lalo izikhathi eziningi obaba yibaba lamandla ukuthi baluqede ngoba yibo abaphethe izintambo endaweni eziningi ngakho-ke siyacela ukuthi khona basebenzise labamazwi abo okuba baphakame basikhulumele bakhulumele lamantombazana angawa abo bakhulumele onina labodade wabo ukuze sonke singumphakathi silingane sithuthukise izigaba zethu.
Obona ukukhutshwa kwemibiko enhlanganisweni ye-Women in Leadership Development unkosikazi Bridget Ndlovu ukhuthaza uhulumende ukuba agcwalise okumunyethwe isisekelo sombuso welizwe.
Lamhlanje sigubha umkhosi we-International Women's Day lapho esihlangana khona khona ukuthi sitshengise umhlaba ukuqakatheka kwabomama lokukhuthaza inkokheli zethu ukuthi zinanzelele njalo zigcwalisise imibhalo ekusisekelo sethu sombuso kusahluko 17 losahluko 18 ezikhuluma ngokuthi uhulumende kulomlando wokupha amathuba alinganayo kwabesifazana labesilisa. Kungakho ke njengenhlanganiso ye Women's Institute for Leadership Development siza kuba lemicimbi emibili lapho esizabe sikhuthaza omama ukuba baphatheke enhlelweni eziphakamisa ilizwe lokuthi bangene ezikhundleni zokukhokhela.
Lonyaka ilanga linanzwa phansi kwendikimba yomhlaba ethi Women in Leadership Achieving an Equal Future in a COVID-19 World, kuthi elizwe isithi Women's Rights to Decision Making Vital in the Fight Against COVID-19 Pandemic. Emizameni yokugcwalisa lezi ndikimba, inhlanganiso ye-European Union isifake inkulungwane ezingamashumi amabili lanye amadola emelika, i-21 million ezasebenza kunhlelo zokuqala zokuzama ukumelana lokuhlukuluzwa kwabesifazana lamantombazana eZimbabwe. Uhlelo lwabe-European Union olwe the Spotlight Initiative luqhutshwa phansi kolokulwisana lodlame oluqondiswe kwabesifazana lamantombazana kunhlelo ze-Sustainable Development Goals 5 eZimbabwe. Ngimela iStudio 7 yiwobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Lokhu sikudaba lunye. AbeZimbabwe kwele South Africa bathi ukuqansa kwezehlakalo zokuhlukunyezwa, ukudlwengulwa lokubulawa kwabesifazane sekusesabisa. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Abesifazane beZimbabwe laba bathi usuku lokuthakazelela ilanga labomama lolu lubafice besesimene esinzima kakhulukazi kwele South Africa. Ngesikhathi coronavirus ingena kwele South Africa ngumabasa nyakenye, bebevele belusana lokuqonga kwezehlakalo zokuhlukunyezwa kwabo. Isizalwane seZimbabwe unkosazana Pauline Nkomo osebenza endaweni zokudlela uthi zuku zonke ubhekana nobunzima obukhulu.
Isikhathi engishayisa ngaso silethi kakhulu okokuthi anything nje ingenzeka, ukudlwengulwa, ukuhijekwa noma yini nje embi ingenzakala emntwini wesifazane, ngoba ngilabantwana abangamantombazana and bancane, basasebancane ukuthi bangasala bebodwa endlini. Labo ngiyabazwela ukuthi labo bangehlelwa anything nje embi since mina umuntu omdala ngiyabe ngingekho.
Umgcinihlalo ohlanganiswe lela amalungelo abesifazane kwele South Africa ezima imbokodo unkosazana Beatrice Mathuthu uthi inhlupho zabesifazane ziqanse ngamandla ngesikhathi sokumelana le-COVID-19.
Isimo sibi kakhulu ikakhulu kulabo mama abangabantu bokuza lapha eSouth Africa abafana nje labo mama abavela eZimbabwe. Kunzima, omama bayabe behlukunyezwa lapha abahlukunyezwa khona. Kunzima lokuthi bayemangala emapholiseni kumbe behambe kubosonhlala kahle bayedinga usizo. Ngoba nxa ufika khona kubosonhlala kahle kumbe emapholiseni uzafika ufunwe amaphepha, ufunwe igama, ufunwe inamba yezisithupha kumbe inombolo zikamazisi lapha eSouth Africa. Okuyinto abantu abaningi abengelayo.
Isikhulume senhlanganiso ezimi imbokodo unkosikazi Corence Mkhosi Ncube uthi iningi labo mama abadinga umsebenzi bazithola sebebanjwa ngamandla ukuya emacansini ukuze baphiwe umsebenzi.
Uthola umuntu uthi ulubambo lwakhe, uthi uyihlombe lakhe, ukhalela kuye mangabu unezinhlungu emzimbeni, kodwa kube ngiyena okujikelayo futhi akushaye aze akubulale. Phinde kube khona laba awumalayisha abasuka nabantu ekhaya bebaletha kwele South Africa. Fika le phambili akusena muntu ozokubhadalela, akusabambi muntu ifoni, akusazi ukuthi ungasiwapi. Ujika obe isigqila socansi ngoba wena ulethiwe kwele South Africa.
Ngokutsho kwezibalo zikahulumende phezu kokubulawa kwabesifazane eziphume ngo-2018, ngulwesifazane oyedwa obulawayo phakathi kwamahola amathathu. Akusakhulunywa-ke ngezehlakalo zokudlwengulwa, ukubulawa lokutshaywa, ngoba lezi zifika kumachumi-chumi ezinkulungwane. Kodwa kumongameli Cyril Ramaphosa uthi uhulumende wakhe usebeke imali edlula isigidi samarandi eceleni eyimali ezasetshenziswa emkhankasweni yokulwisa ukuhlukunyezwa kwabesifazane. Mela Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nguThuso Khumalo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumakhakhasi athi 909 AM 4930 6175 la ku 7255 kHz ku shortwave.
Abantu abaningi elizweni bathi umkhuhlane we-COVID-19 ubathwalise nzima selokhu waqhamuka nyakenye. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Mhla zilitshumi lanye kumbimbitho lonyaka kuyabe kugqitshwa umnyaka inhlanganiso yezempilakahle e-World Health Organization yaphawula ubhubhane lwe-COVID-19 njengomkhuhlane obulala abantu abaningi emhlabeni wonke jikelele, i-global pandemic ngesilungu. Isibhedlela se-Johns Hopkins University City kulabantu abedlula izigidi ezilikhulu 116 million asebehlolwe batholakala bele-COVID-19, kwabhubha abedlula kancane izigidi ezimbili lengxenye 2.6 million emhlabeni wonke jikelele. Umkhuhlane lo usubulele abedlula inkulungwane lengxenye eZimbabwe 1485. Abantu abaningi bathi balahlekelwe izihlobo labangane kanye lemisebenzi njengoba beqhutshwa inhlelo zokuvalela uzulu ezindlini olo lockdown ukwenzela ukuvimba ukumemetheka kumkhuhlane we-COVID-19. Umkhuhlane lo usitshiye abahlala emaphandleni labo bethithibele. Umnumzana Thembelani Moyo ohlala elubhane uthi ubathole senzima umkhuhlane we-COVID-19.
Ilethe ukuhlukumezeka kuzulu, ilethe ukuhlukumezeka emphakathini, esingathi itshintshile ukuphila kwabantu. Singathi siyakhangela kulabo lockdown, abantu into ade bengayijayelanga ukuthi kule ndlela kumele kuphilwe under lockdown conditions, okuvimba ukuthi umuntu akhululeke ahambe ngentando yakhe. Sikhangela kathesi kunje abangani bethu abanye abakudiaspora bayehluleki ukuthi beze emakhaya abo ngokuthi kwagcina kubhanwa ama-international flights.
Umoyo uthi abantwana labo bathwele amagabha avuzayo.
Yenzile ukuthi izikolo zivalwe isikhathi eside. Singathi siyakhangela lapha ekhaya, as from 2020 last year kuzofika namhlanje abantwana kabafundi. So khona kukhanya nje kuhlukumezile abantu, uluntu lusuke lwahlukulumezeka kakhulu.
Usikhuca mfundo Solwayo Ngwenya osebenza empilo hospital uthi umkhuhlane we-COVID-19 usudale ukuhlupheka okumangalisayo eZimbabwe lemhlabeni wonke jikelele.
Abantu bathwale senzima ubhubhane lolu kusukela ngalo isikhathi i-World Health Organization isithi ubhubhane lolu sokuyi-global pandemic. Lokhu belufika belunompola, abantu begula, abanye besitshiya, akusiya phambili, asiboni ukuthi kuhamba njani, lokhu esithwele nzima sibili.
Umnumzana Innocent Ndibali osebenza kwinkampani ekhangelane lo mkhuhlane lo uthi uyathembisa ukuba abantu bazaphepha kumkhuhlane lo ngokuya kwesikhathi.
Umkhuhlane lo usesekhona kodwa sokungani kuyathembisa ukuthi sokutholakele okungasiza umphakathi, okungasiza umhlaba, okungasiza ama-economies. So thina esikuchoyo ukuthi hayi, umkhuhlane lo uke wathwalisa abantu nzima.
Unkosazana Cynthia Dube laye uthi abantu kumele bazivikele sonke isikhathi ngendlela ezijeneyo.
Namhlanje kuthe sokutholakale amajekiseni esiloku thina abanye singakabi nalo iqiniso ukubana la majekiseni azovikela ngempela, kodwa kungenani asilandeleni konke khona lokho kuthiwa kwenziwe. Siyenze self distancing, sigeze izandla, sisanitize, ngoba sike sangena estejini esinzima safutha ngamalemoni, safutha ngabo ginger, safutha ngabo garlic, sadlo garlic, sadlo ginger, safutha ngabo gumtree, sadlo honey. Sizitshela ukubana hayi, lento izodlula, kodwa lanamhlanje sokungumnyaka lokhu isekhona.
Kukhanya kulabanye abantu abesaba ukuhlatshwa amajekiseni asanda kuhluzwa, ikakhulu e-Sinopharm ehluzwe kwele China. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi laye uzahlatshwa ijekiseni le labanye bakhe abakucabinet njengoba ingabulali. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngokhiphs Dube.
Live Talk lamhlanje sikhangela ukuqhubekela phambili kohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuvikela iCOVID-19 lasemhlabeni jikelele. Ngesikhangele esivela kwamanyamazwe ngamafitshane.
Idale leSenate lakwele Melika selivumelene lisekela uhlelo lukamongameli Joe Biden lokuphathisa ilizwe elithitheke ngobhubhane lwe-coronavirus, olwe 2 trillion COVID-19 rescue plan. Phansi kwalolu hlelo, iningi lezizalwane zeMelika kuzamele zithole uncedo lwamadola edlula inkulungwane eyodwa, $1,400. Ugwalo lwalolu hlelo solubuyela edale le-House of Representatives ukuze luyevotelwa andubana lusayini ngumongameli Biden, abantu baqaleke ukuthola lezo mali. Uhlelo lokukhetha abancedisa umahluli emthethwandaba yakwele Melika abangamalunga awejury soluqalisile ekuthonisweni kompholisa uDerek Chauvin owetheswa icala lokubulala unsundu uGeorge Floyd ngokumkhama emhlabe ngedolo entamo okwemizuzu phose elishumi. Abantu abaningi emhlabeni jikelele baveza imibono eyehlukeneyo ngengxoxo eyenziwe ngowendlu yobukhosi eNgilande unkosana Harry lomkakhe uMeghan, uDuke and Duchess of Sussex. Lesinothi emsebenzini wezokwethulwa kwezindaba u-Oprah Winfrey ngesonto. UMeghan uveze ukubana uke wehlelwa langumcabango wokuzibulala lapho ehlukunyezwa ngabendlu yobukhosi esahlala eNgilande engakathathi inyathelo lokuthuthela kwele Melika.
Abenhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions bakhuthaza ukuba uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane weCOVID-19 kumele lufinyelele umuntu wonke okhetha ukuhlatshwa. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba yethu uMark Peter Ntambe eseHarare.
Unobhala jikelele kwe-ZCTU umnumzana Jafet Moyo uthi abakukhangelele njengenhlanganiso yokuthi kungabi lobandlululo ekuqhutsheni kwehlelo lokuhlaba abantu ijekiseni ka-COVID-19 vaccine lokuthi bengabanjwa ngamandla abantu ukuhlatshwa.
Asivumelani lakho ke ukuthi kungaba yinto ke engabanjwa abantu ngamandla. Kungabe kufanele kube yi-choice yomuntu ukuthi uyafuna ke i-vaccine kumbe kayifuni. Akube choice yomuntu umuntu ukuthi uyayifuna yini, kodwa lo oyifunayo sikhangelele ukuthi angaze wayiswela.
Umnumzana Albert Mazula wenhlanganiso yemela izakhamuzi yaHarare uthi uhulumende kumele aphe uZulu isiqiniseko sokuthi ijekiseni le kayila ngozi.
Ngabe abantu banikwa imfundiso eyaleleyo njalo kube leqiniso lokuthi injekiseni leyo ngayizukulimaza abantu, kuyinto enhle ukuthi abantu bahlatshe ngoba abadala kusakhulwa inomba yayivele ihlatshwa kungaba lemikhuhlane eyehlukeneyo eyabe isiba khona kusenzela ukuthi abantu bavikelwe.
Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uhle waba ngowakuqala ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 vaccine leyi. Umongameli Emerson Mnangagwa ukuchaze ukuba isibonelo esihle sokuthi ijekiseni leyi kayilayo ingozi ngoba nanku esaphila. Umoyo uthi uhulumene kaphume egcekeni kudaba lokuthi ukhetha njani ijekiseni elisetshenziswa eZimbabwe.
Kuqakathekile kakhulu ukuthi uhulumende asitshele ke ukuthi ukhetha ke kumbe isino fan uyikhetha njani, kumbe ukhetha iJohnson uyikhetha njani, kumbe ukhetha ke iModena uyikhetha njani, ngokuthi intengo zazo zitshiyene. Sibone ngani ke kuyafihleka ke kuhulumende ukuthi abantu baziswe ukuthi uhulumende indaba ekhethe uhlangoluthize engakhethanga olunye oluthize.
Uhulumende weZimbabwe usebenzisa ijekiseni yohlobo lweSinopharm evela kwele China, njalo esithi ngasebenzisa leSputnik evela kwele Russia. Ilizwe leChina lanikeza isilinganiso somuthi lo esifika kunkulungwane ezingamakhulu amabili 200,000, laphinda lengezelela ngesinye isilinganiso esifanayo ukuze sifike kunkulungwane ezingamakhulu amane 400,000 njengesipho nje kungelambadalo. Kanti uhulumende layo ezathenga isimo senkulungwane ezingamakhulu ayisithupha kuleli yazwe. Khona ilizwe leIndia lalo selithembise ukunikeza isimo senkulungwane ezedlula amachumi ayisikhombisa 75,000 somuthi wayo. Okwamanje abantu abahlatshwayo bakhoqela ke kusimo sakuqala abongi labongikazi abakuzomvikela, intatheli izindaba, abachayeli bamabhasi amazubko lezinye izisebenzi zikahulumende. Kanti isigaba sesibili sizakhoqela ababalisi labanye abantu. Abantu abafunyana nabalesi isifo kulelizwe bedlula kunkulungwane ezingamakhulu angamachumi amathathu lesithupha, kanti abantu asebenelise ukuhlatshwa lumuthi sebedlula kunkulungwane ezingamachumi amathathu lanye. Inani leli liqonga nsuku zonke. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Kwezemidlalo, uAnthony Nakamba uyise womdlali wenguqu odlalela iqembu leAston Villa elaseNgilandi uMavelas uthi indodana yakhe idabuke kakhulu ngokungenelisi ukuzodlalela iqembu elimela isizwe lamaWarriors emidlalweni yokudinga amaqembu aza kuyadlala kumncintiswano weAfrica Cup of Nations. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Unakamba omdala uthi indodana yakhe ivele kayithandabuzi ukudlalela iqembu lesizwe, kodwa noma yena uMavelas ubefuna ukuzodlala iqembu lakhe leAston Villa lithethe isinqumo esingaphezu kwamandla akhe.
Ya, kusuke kwabanzima kakhulu yena uMavi wanted to come for a national team. But the team yakhe layigcina kubona ukuthi njengoba la UK ifaka ama-restrictions okuthi after ukubuya from Africa has to go for a quarantine for 10 days. So like team yake ugcine kusiba nzima, they have to miss him for 10 days and another 10 days a trainer for. That means ukuthi uzaze fike ku towards off season bengamsebenzisi. So hey, kube buhlungu yena uma ve definitely wanted to come sibili uze wathi wathi hayi la team ikubone kusobala ukuthi hayi kasihlalele jutu ama restrictions wona lawo.
Ilizwe leZimbabwe lifaka kuluhlu lwamazwe alengozi enkulu yokuthola umkhuhlane we-COVID-19 ngele United Kingdom. Lokhu kutsho ukuba iningi labadlali beqembu lama-Warriors abadlalela amaqembu ase-United Kingdom kabasoze bavunyelwe ukubuya kweleZimbabwe ukuzokuba ingxenye yamalungiselelo alo awokuphatheka kumkhankaso wokudinga amaqembu azadlala kumncintiswano we-Africa Cup of Nations. Abazabuya kweleZimbabwe bazabe bezavalelwa emahoteleni okwensuku ezilithumi kuyindlela yokuvikela ukuba bengasabalalisi umkhuhlane nxa bengabe belawo. Iqembu leZimbabwe lizavakatshela eBotswana mhla zingamashumi amabili lambili kunyanga kaMbimbitho, kuthi ngemva kwensuku ezinhlanu liyamukele eZambia. IZimbabwe, iBotswana leZambia zilisa ukuba ngelinye iqembu eliphuma kusipaya sikaGroup H eliza kuyadlala kumidlalo ye-AFCON ezaqhutshelwa elizweni laseCameroon ngo-2022. Iqembu elihlezi phezu kwengalane yesibaya sikaGroup H ele-Algeria lalo lilabadlali abavinjwe ngumthetho ovalele uNakamba ukuba azodlalela ama-Warriors ababalisa uRiyad Mahrez zoiqembu leManchester City. Ele-Algeria lona kodwa ngelinye lamaqembu avele asephumelele ukuyadlala kweleCameroon, okokuthi kungabi khona kwabadlali balo abadlala eNgilandi akusoze kubakhalise kangako. Ngimele iStudio 7 ngokulawayo nginguJoseph Njanji.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6175 laku 7255 kHz ku shortwave.
Sing singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba. EZimbabwe limanyene lamanye amazwe ukunanza usuku oluqakathekisa imisebenzi yabesifazane olwe International Women's Day. Abantu abaningi bathi umkhuhlane we-COVID-19 ubathwalise nzima selokhu waqhamuka nyakenye. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa ekuseni ngo-6:30 kumbe ntambama ngo-7:30. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Ngibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.